Shall we bow our heads?
Ti kodamise usoredu.
Heavenly Father, we want to thank you for the opportunity to come into your house again today, knowing, Lord, we are not gathering here to see a man, but we are gathering, Lord, Heavenly Father, to hear from you. And our prayer, Lord, Heavenly Father, is that you cleanse us as we approach, that we may be able to fellowship with you, to hear from you, and that, Lord, Heavenly Father, your word will have effect upon our lives. Lord, we have come from different places. We're doing different things during the day. And Lord, we pray that you wash us of the different anointings, Lord, Heavenly Father, which are not convenient, Lord, Heavenly Father, for us to be able to worship you. We are praying that you help us, that, Lord, we become prisoners of Jesus Christ tonight, that, Lord, Heavenly Father, you get into our hearts, and Lord, Heavenly Father, attend to our needs, our various needs, which we have so many. But we know you attend to each and every one of us, Lord, and we come with faith and expectation. Lord, Heavenly Father, may you cleanse us, that, Lord, Heavenly Father, we may be able, Lord, Heavenly Father, to be white, Lord, Heavenly Father, in thy sight. How we pray, committing, Lord, Heavenly Father, our gathering. May you have mercy upon us. How we want to pray as we commit these things into your hands. In Jesus Christ's name. Amen. Praise the Lord.
I
want to greet you all in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. I trust that you are happy and that the good Lord is keeping you. And we thank God for an opportunity to come to service. This is Wednesday night prayer meeting. Many people don't manage to come. I mean, so we also don't want to take much of your time. Whilst we are standing, if we can open our Bibles to Acts chapter 8.
Shagamira kudaro to zarura ma Bible edu vakuma pubugure wa basa chisauko 8.
I didn't prepare many things yet this evening.
Nasinangina gazira zvakawanda zvemade kwana nhasi.
When you are at work, you know, Pharaoh will make sure that he gets 100% of your time.
So,
sometimes you don't get enough time to sneak or to steal away.
I tried to
refuse when my brother was asking me to come. As believers, I also share with you that our decisions are not
tender. As believers, you always have something to say upon the things that you believe.
Amen.
Amen.
Acts 8, verse 26.
Mabasa 8.
And the angel of the Lord spake unto Philip, saying, Arise and go toward the south unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert. And behold, a man of Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace, queen of the Ethiopians, charge of all her treasure. And had come to Jerusalem.
Akasimuka akaenda. Zvino kwakanga kuine murume weEthiopia, muranda mukuru kwazvo waCandace, mambokadzi weEthiopia, aichengeta fuma yake yose, wakanga auya Jerusalema kuzonamata.
Was returning and sitting in his chair, Isaiah the prophet.
Wakanga achidzoka agere mungoro yake.
Then the Spirit said unto Philip, go near and join thyself to this chariot.
Mweya ukati kuna Philip, swedera urambire pangoro iyo.
And Philip ran thither to him and heard him read the prophet Isaiah and said, understandest thou what thou readest?
Philip akamhanyirako akamunzwa achirava muprofita Isaiah akati, unonzwisisa zvaunorava here?
And he said, how can I, except some men should guide me? And he desired Philip that he would come and sit with him.
Iye akati, ndingagona asinga ndidudziri. Akakumbira zvikuru kuna Philip kuti akwire agare naye.
The place of the scripture which he read was this. He was led as a sheep to the slaughter, and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth.
Zvino paakanga achirava parugwaro paiti, wakaiswa pakubayiwa segwai, segwayana rinyerere pamberi pomuveuri waro, saizvozvo haana kushamisa muromo wake.
In his humiliation, his judgment was taken away, and who shall declare his generation? For his life is taken from the earth.
Pakuzvizwa kwake, kutongwa kwake, kwakabviswa. Ndianiko wake, nokuti upenyu wake hunobviswa panyika.
And the eunuch answered Philip and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this? Of himself or of some other man?
Muranda akapindura Philip akati, ndinokumbira kwauri, ndiudze kuti muprofita unoreva aniko achidaro, unozvireva iye amene kana mumwe.
Then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus.
Ipapo Philip akashamisa muromo wake akatanga parugwaro urwu akamuparidzira Jesu.
Ishe waropafadze kuringa kushoko rawo tinogona kugara zviri pasi.
The Lord add blessings to the reading of his word. We may be taken, or we may be seated.
We just want to share faith before we finish.
Tinongogoverana zvinokorwa zvimwe shomanane tisati tavhara hedu.
There was just a thought that I picked when I was reading the message.
Pane pfungwa yandangonhonga pananga ndiri kurava mharidzo.
You know, the prophet was given to us as a sheaf, and we pattern, we try to emulate whatever he was doing.
Munoziva kuti muprofita akapiwa kwatiri sechisote chekutanga, saka tinoedza kutevedzera kana kufamba nemagwara ese akafamba nawo.
And I was looking at how he was doing something which I thought we could share.
Ndakachitarisa pane imwe nyaya maitiro akaita, ndikafunga kuti tinogona kugoverana pamusoro penyaya iyoyo.
I will not be jumping up and down. I will just be, because it's just a thought that we want to share for us, just to see how the prophet was doing something.
Hatisi kuzochirika chirika yedu, tichangotaura sezvo iringori pfungwa yatoda kuti tigoverane yekuona kuti muprofita anga achimboita sei panyaya iyi.
The thought is approach to testify to a person.
Nyaya yachona ndeyekuti unosvika sei pakunopupurira munhu.
Approach to testifying to a person.
Masvikiro aunoita kumunhu kuti unomupupurira.
And what we want to share about is how the prophet was doing it, so that it can also help us. We can also learn how he was doing it.
Zvino tinoda kuona kuti muprofita anga achizviita sei, nesuwo tigodzidza pazviri kuti tinokwanisa kupinda sei munyaya iyi.
As Christians, you know, our objective is to make sure, you know, the prophet talked in this that day on Calvary. We want to distribute eternal life.
Yesu sema Kristu donzo redu munoziva sekutaura kwaita muprofita mumharidzo iya yakanzi zuva riya paCalvary. Ndere kuti isusu tigovere upenyu usingaperi.
If you have received the Holy Spirit.
Kana wakagamuchira mweya mutsvene.
If you have received salvation.
Kana wakagamuchira ruponeso.
You also want to share to those who do not have.
Unodawo kugoverana neavo vasina.
So, you know, we are not like selling. It's like we are selling a product.
Zvakaita sekuti hatisi kutengesa hedu, asi zvinoita sekuti tiri kutengesa zvatina.
Any insurance person, you know, they want to sell to you a product.
Vanhu vema insurance munoona vanoda kukutengeserai zvavanazvo.
And they have a way that they do it, because they want to maximize the chances that they win you in terms of you buying the product.
maitiro avanoita ndeyekuti vanyatsokuhwina uri wese matengesero avanenge vachiita zvavainazvo izvi.
And we have eternal life.
Isusu tine upenyu
husingaperi. We want to reach out to those who do not have eternal life.
Toda kuti tisvike kune avo vasina upenyu.
And we know that, you know, our lives are predestinated.
Tinoziva kuti upenyu hwedu hwakafanotemerwa.
God knows them that are his.
Mwari anotoziva avo vari vake.
But we don't know.
Asi hatizive.
So we reach out to everyone.
Saka tinongosvika kune wese watasvika kwa.
Make sure whoever we approach, they accept this which we were offering to them.
Tobva tauda kuva nechokwadi chekuti wese watasvika kwaari agamuchira izvi zvatiri kumupa.
And we are saying we want to see how Brother Branham would reach out to people who don't, who did not have eternal life.
Zvino tati tiri kuona kuti Brother Branham vaisvika sei kune vanhu ava vasina upenyu husingaperi.
In the message, a hidden life in Christ.
Mumaridzo iyi upenyu hwakavanzwa muna Kristu.
Paragraph 17, Brother Branham says.
Paragraph 17, Brother Branham vanoti.
In the Old Testament.
Zvino muTestament yekare.
Being a type of the new.
Inova mufananidzo
wemutsva. Of the inward courts of the tabernacle was a beautiful picture of God's plan of salvation.
Mabasa emukati metemberi angari kufano urongwa we zano ramwari nerudzikinuro.
For his mankind today.
Kuvanhu vake nhasi.
And if we can only learn by this now.
Zvino tikangokwanisa kudzidza pane zvizvi.
And how to get ourselves in the condition to receive what God has in store for us.
Kuti tinopinda sei muchinhano chekukwanisa kugamuchira izvo Mwari zvavakatichengetera.
If we just sweep the whole valley here.
Zvino zadza mupata wese mazvoni.
Don't you think it's better to always know how and what you are coming for?
Hamuone here kuti zvakakosha kuti uzive kuti uri kuingei uye unouya sei.
You got to know the way of approach to anything.
Unofanira kuziva kasvikiro kune nyaya ipi neipi zvayo.
I have prayed for kings in my day.
Ndakanamatira madzimambo muzuva rangu.
And I noticed how they taken the cuffs out of my trouser legs.
Zvino ndakaona mabvisiro avanoita mupendero we midhebhe yangu.
And when I walked before the king.
Nepandinofamba pa mberi pamambo.
And they told me not to turn my back on him.
Vakandiudza kuti kana wava kubva pana mambo usacheuke.
But when I left to back up. But when I and they told me not to turn my back on him, but when I left to back up.
Asi vakandiudza kuti ndisacheuke kubva pa ndisacheuke kwaari pandinenge ndakamufuratira.
And it's a certain way of approach.
Maona ndeimwe nziro yekasvika.
Otherwise you will be called down.
Ukasadaro unodaidzwa.
Right? Blind Bartimaeus. Paragraph 50. In the courts.
Mumatare.
There is a judge up on the stand.
Pane mutongi anenge agere
pamusoro. And you know something back there.
Munoziva chimwe chinhu kumashure.
You say, "Hey, wait a minute, judge."
What chimbomirai mutongi.
I want to talk to you a minute.
Ndoda kumbotaura nemi kwechinguwana.
You will be called down.
Unodaidzwa.
There is an approach to approach that judge.
Pane kasvikiro kune mutongi.
And you have got to come that approach.
Unofanira kuita saizvozvo.
Recently there was a court case on the election.
Kumashure tese takanzwa pamusoro penyaya yekutongwa kwezvema election.
And I think many of us learned few things.
Ozauti vazhinji vedu takadzidza mafaukram nemapith ipapo.
Yes, you know how them lawyers would address the judges.
Kuti makweta aya aiuya sei kune vatongi.
Despite even how the judge would refer to you, they needed to really be respectful on how to address the judge.
Zvisinei kuti iwo vakudaidza nenzira ipi asi iwewo paunovadaidza vaitoda kuona kuti kucherechedza kuti wavaremekedza.
And there is an approach you have got to come to God.
Pane kasvikiro kaunofanira kuitawo kuna Mwari.
If you come to a gift of God, you have got to come in the right mental attitude.
ukauya pachipo cha Mwari unofana kuuya nepfungwa chaiyo yakananga.
You have got to come the right approach.
Unofana kusvika kasvikiro
chaiyo. Or you won't receive anything when you come.
Kana kuti hauna chaunogamuchira paunouya.
In the Bible we read in John 4.
Mubhaibheri tinoverenga kuna John 4.
Verse 7 if they can give us.
Verse 7 mukati Paulo gorero.
We want to see how Jesus Christ, you know, managed to reach out to this person who did not have eternal life there.
Tunakuona kuti Jesu akasvika sei kune munhu uyo anga asina upenyu usingaperi.
Where we have read,
pataverenga,
you know, Philip was talking to this eunuch.
Philip aitaura ne muchinda.
And this eunuch was reading the scrolls.
Muchinda uyu aiverenga magwaro.
And he was reading loud.
Achiverenga achidaidzira.
And he was reading in the Old Testament.
Achiverenga muTestament yekare.
About what was written by Isaiah.
Pamusoro pezvakanyorwa naIsaya.
Amen.
Amen.
And the Bible says.
Bhaibheri rovarati.
When the eunuch asked Philip.
Muyunaki pakavunza Philip.
The challenge that he was facing regarding what he was reading.
Zvaimupikisa zvichienderana nezvaiverenga.
Philip wanted to testify to this man so that he can accept Jesus Christ.
Philip aida kupupurira murume uyu kuti agamuchire Jesu Kristu.
But Isaiah was not talking explicitly saying Jesus Christ.
Asi Isaiah pakunyora kwake haana pakambonyora zita rekuti Jesu.
But the Bible says from the scripture that this eunuch was reading.
Asi Bhaibheri rinoti kubva pagwaro raiverengwa nemuyunaki.
From that same scripture,
pagwaro rimwe chete iroro,
he preached to him Jesus.
Akamuparidzira Jesu.
From what he was reading,
pane zvaanga achiverenga,
from what he was doing,
pane zvaanga achiita,
introduced Jesus to this person.
Akabva azivisa Jesu kune munhu.
And Jesus, when he met this woman at the well,
zvino Jesu paakasangana nemudzimai uyu patsime,
there came the woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, give me to drink.
Zvino mumwe mukadzi weSamaria akasvikapo kuzochera mvura.
For his disciples were gone away unto the city to buy meat.
Jesu akati kwaari ndipe mvura ndinwe nokuti vadzidzi vake vakanga vaenda kumuguta.
Then said the woman of Samaria unto him, how is it that thou being a Jew askest of me a drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans.
Ipapo mukadzi muSamaria akati kwaari, ko iwe muJudha unokumbira seiko kwandiri kunwa ini mukadzi weSamaria nokuti vaJudha havafambidzani navaSamaria.
Jesus answered and said unto her.
Jesu akapindura akati kwaari,
if thou knewest the gift of God.
Dai waiziva chipo chaMwari.
And who it is that saith to thee, give me to drink.
Uye kuti ndiani unoti kwauri ndipewo ndinwe.
Thou wouldest have asked of him.
Ungadai wakumbira kwa ari.
And he would have given thee living water.
Akakupa mvura mhenyu.
This woman's business at that time was about fetching water.
Basa ranga richitwa nemudzimai panguva iyi ranga rekunochera mvura.
She was fetching water.
Anga ari kuchera mvura.
And Jesus wanted to approach this woman.
Zvino Jesu aida kuti asvike pane mudzimai uyu.
To introduce to her about salvation.
Kuti amuzivise ruponeso.
And Jesus had to approach this woman from the side of what she was already doing.
Jesu ndokuuya nerutivi rwebasa ranga ririkuitwa nemudzimai panguva iyo.
The woman is busy with water there.
Mudzimai ari mubishi nemvura.
And Jesus is asking the woman,
Jesu obva abvunza mudzimai,
give me water to drink.
Okumukumbira ndipo mvura ndinwe.
What Jesus really wanted was not water.
Chainyanyodiona Jesu haisi mvura.
Jesus wanted to approach this woman.
Jesu aida kusvika
mudzimai. But this woman was dealing with water.
Asi mudzimai uyu anga ari kushanda nemvura.
Jesus was using the water as an access, as a channel to access her.
Zvino Jesu ndokushandisa nyaya yemvura kuti rive gedhe rekupinda kune mudzimai uyu.
And he's asking you know give me water to drink.
Obva amuti ndipo mvura ndinwe.
And the woman is saying, you know, you are a Jew, I am a Samaritan, why are you coming to ask from me?
Mudzimai obva ati ini ndiri muSamaria iwe uri muJudha unozondikumbira sei mvura.
And Jesus says,
Jesu what?
If you would have known,
dai wanga uri kuziva,
the gift of God,
chipo chaMwari,
who it is that saith to thee, give me to drink,
uye kuti ndiani ari kukuti ndipo ndinwe,
thou would have asked of him and he would have given the living water.
Ungadai iwewe watokumbira kwa ari akupa mvura menyu.
And at this moment the woman is still confused because she is still thinking we are talking water here.
Zvino mudzimai achiri akakonfuzwa nokuti ari kufunga kuti inyaya yemvura yekumwa.
The woman said unto him,
mudzimai wati kwaari,
say, thou is nothing to draw with.
Hamuna kana chekucheresa.
And the well is deep.
Uye tsime rakadzika.
From whence then is thou that living water?
Zvino mvura menyu idzi munodzwa nepi?
You see, the woman is still thinking about water.
Mudzimai achiringofunga pamusoro
pemvura. Jesus is just riding on the water so that he can reach her soul.
Jesu achiri kungotasva pamvura ipapo kuti asvike pamweya
wake. Art thou greater than our father Jacob?
Ko muri mukuru kuna baba vedu
Jacob. Which gave us the well.
Wakatipa tsime.
And he drank there of himself.
Vakanwa pariri
amene. And his children and his cattle.
Navana komana vavo nezvipfuwo zvavo.
Jesus answered and said.
Jesu akapindura kwaari akati.
Whosoever drinketh of this water.
Anina mumwe nomumwe anomwa mvura iyi.
Shall thirst again.
Hazove nenyota zvakare.
But whosoever drinketh of the water that I shall give him.
Mumwe nemumwe anomwa mvura iyi achava nenyota zvakare asi ani nani anomwa mvura
yandichamupa
ini haazombovi nenyota.
He is now trying, he is now bridging from the water natural to the water that he wants to introduce.
Zvino akuyambukira kubva pamvura yepanyama kuenda pamvura iyi.
But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life.
Asi mvura yandichamupa ichava mukati make tsime remvura inovaira kuupenyu husingaperi.
This time the woman I think something started ringing in her mind.
Zvino panguva inofunga mudzimai pane chakatanga kufamba mupfungwa dzake.
She started thinking this must be really strange water.
Ndokutanga kufunga kuti mvura inenge yakanoti siyanei.
If I get water which if after drinking I will not have to come back again, I think it will solve my problem of labor coming here.
Mvura yekuti ndikanzi ndinwe handizodzoka kuzochera zvakare inondibatsira
pakufa. The woman said unto him, say, give me this water that I thirst not, neither come hither to draw.
Mukadzi akati kwaari, ishe ndipei mvura iyi kuti ndirege kuzova nenyota kana kuuya kuzochera zvakare.
Jesus said unto him, go call thy husband and come hither.
Jesu akati kwaari, enda unodana murume wako ugouya pano.
The woman is thinking, this water, what is it to do with now with my husband?
Zvino mudzimai akufunga kuti saka mvura nemurume zviri kupindirana
pano. The woman answered and said, I have no husband.
Mudzimai ndokuti handina murume.
Jesus said unto her, thou hast well said, I have no husband.
Jesu akati kwaari, wareva zvakanaka zvawati handina murume.
For thou hast had five husbands.
Nokuti watova navarume vashanu.
And he whom thou hast now has is not thy husband.
Uyo wawinaye zvino haasi murume wako.
In that says thou truly.
Apo wareva zvokwadi.
Haisiri mvura manje.
This is no longer water.
The woman said unto him, I perceive that thou art a prophet.
Mukadzi akati kwaari, ishe ndinoona kuti muri
muprofita. Our fathers worshipped in this mountain.
Madzibaba edu ainamata pagomo rino.
And he said that in Jerusalem is the place where men ought to worship.
Imi munoti muJerusalem ndimo munofanira kunamatwa.
Jesus said unto her, woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father.
Jesu akati kwaari, mai nditende kuti nguva inouya yamusingazo.
Ye worship ye not what? Ye worship ye know not what? We know what we worship, for salvation is of the Jews.
Imi munonamata chamusingazivi, isu tinonamata chatinoziva, nokuti ruponeso runobva.
But the hour cometh and now is when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship him.
Asi nguva inouya nazvino yatovapo yokuti vanonamata nezvokwadi vachanamata baba mumweya
nezvokwadi. What is the spirit and they that worship him must worship him in spirit and in truth.
Mwari ndimweya vanomunamata vanofanira kumunamata mumweya
nezvokwadi. The woman said that I know Messiah cometh which is called Christ. When he is come he will tell us all things.
Zvino mukadzi akati kwaari, ndinoziva kuti Mesiya unouya unonzi Kristu, kana iye asvika achatiudza zvose.
Kuona kwaane nyaya mvura yakanganikwa manje.
You see now where we have gone. They've
Jesus
forgotten about
said
water.
Unto her, I that speak unto thee am he.
Jesu ndokuti kwaari, ini ndinotaura kwauri ndini iye.
And upon this came these disciples and marveled that he talked with the woman, yet no man said, what askest thou, what seekest thou, or why talkest thou with her?
Zvino vadzidzi vake vakasvika vakashamiswa achiona kuti unotaurirana nomukadzi, kunyange zvakadaro hakuna mumwe wakati munotsvakeiko kana munotaurireiko naye.
The woman left her water pot and went her way into the city and said to the men.
Ipapo mukadzi akasiya chirongo chake akaenda muguta akati kuvanhu,
come see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ?
Uyai muone munhu akandiudza zvose zvandakaita. Ko uyu handiti ndiye Kristu here?
At this point, she was now a believer.
Panguva iyi yanga atoo mutendi.
She was already testifying to people about Jesus.
Akutopupurirawo kune vamwe pamusoro paJesu.
In that simple manner of conversation, the woman was converted and even went to testify.
Munhaurirano iyoyo isina kuomarara, mudzimai uyu akatotendeutswa kutosvikira pekunopupurawo.
Hebrews chapter 3, the spoken word. Hebrews chapter 3, paragraph 106.
Hebrews chapter 3,
now,
paragraph
106. Now, just don't go away from church today and say, well, I kind of enjoy going down there.
Zvino, haikona kungoenda kuchechi wongoperera pakungoti, ha, ndinonakidzwa hangu nekuenda.
I like the singing and the people are friendly around that little old church. Don't do that.
Ha, ndinofarira maimbiro avanoita, ndinofarira mabatirano avanoitwa pakuchechi kwekwe. Iwe, usadaro.
Brother, let your heart become a flame. Say, here I got to do something about this. I got to get out and see if I can get somebody saved.
Ita kuti moyo wako upfute usvike panzvimbo yekuti zvino ndachibata ichi ndofana kusvikawo panzvimbo yekuti ndiwane mumwe munhu kuti aponeswe.
And don't go out saying,
haikona kungobuda woti,
bless God, if you don't repent, you are going to perish.
Haikona kungosvika kune munhu uchiti, iwe, tenda Mwari, ukasatendeuka, uri kuparara.
No.
Kwete.
And this is where most of us get it wrong.
Ipapo ndo pane mhosho kwatiri vazhinji.
This is where even most of our relatives have failed to even believe what we believe.
Ndo zvakakonzeresa hama dzedu zhinji kuti dzisatende zvatinotenda.
Because we told them they are serpent seed.
Takavaudza kuti ndana serpent seed.
We told them if you don't believe, you are going to hell.
Takatovaudza kuti mimi mukasatenda muri huni dzegena.
And the prophet is saying, don't you do that.
Profita ndokuti musadaro.
Jesus did not do that to the woman.
Jesu haana kudaro kumudzimai uya.
And the prophet, in whatever way he was bringing out the lost, he did not do it that way.
Profita nenzira ipi aiunza vakarasika haana kumbobvira aita nenzira
iyo. Go at it gently.
Hanzi nyatsosvika zvinyoronyoro.
Be as wise as a serpent.
Nyatsoveo wakangwara senyoka.
As harmless as a dove.
Usingakuvadzi senjiva.
See, that's the way to go.
Mazvona ndonzira yacho kusvika.
Approach the person.
Svikira munhu.
If he is raising chickens,
kana ari munhu anopfuya huku,
talk about chickens to him.
Taura pamusoro pehuku kwaari.
For a while.
Kwechinguvana.
Doesn't mean you want chickens.
Asikirawo kuti uruda huku.
You are just talking to him about chickens for a while.
Uri kumbotaura naye pamusoro
pehuku. Because you know what you want.
Nokuti uri kuziva zvauri kuda.
But you, there is an approach to everything you do.
Asi pane masvikiro pane chese chaunoita.
See, and then first thing you know,
munoona chekutanga unoziva.
You will be talking about the Lord.
Unongova kutotaura pamusoro pashi.
If he is a farmer,
kana ari murimi,
talk about his farm.
Taura pamusoro pekurima.
You know all the people that you meet.
Munoziva vanhu vese vamunosangana navo imi.
They may not be farmers.
Vanongova vasiri mafarmer.
But in whatever capacity they are.
Ringange riri basa ripi ravanoita.
Talk to them about what it is that they are involved in.
Taura navo pamusoro pebasa iroro ravari
kuita. If you want to approach them.
Kana uchida kuvasvikira.
If you want to get to them.
Kana uchida kusvika kwavari.
Work with them according to that which they are involved in.
Shanda navo pamusoro pebasa iro ravari maririka.
If he sells automobiles,
kana achitengesa motokari.
Talk about his automobiles.
Taura pamusoro pemotokari kwechinguvana.
What nice cars you got.
Hey, mune motokari dzakanaka pano.
And so forth.
Nezvimwe zvakadaro.
Till you catch the spirit.
Kusvikira wabata mweya wake.
When father says,
panozonzi nababa.
Now is the time to approach him about his soul.
Iwe chitaura zvino pamusoro pemweya wake.
We are talking of how to maximize catching of that sinner to make them believe.
Tiri kutaura pamusoro pekahwiniro kese katingaite avo vasingatendi kuti vatendewo.
And we are learning from how the prophet was doing it.
Tiri kudzidza kubva pane
maitiro. You can wind it off, see?
Unogona kupedza zvino.
That's a fine automobile.
Uchiti hey motikari yenyakanaka.
You know transportation today?
Nozama famira amazwano.
Has become great.
Hey mafambira anyore.
Oh how the nations has been brought close together.
Kuti ndudzi dzaunzwa pedyo pedyo se.
And the cities of our nations.
Uye maguta enyika dzedu.
Close together.
Dzasvitswa pedyo pedyo.
At this time the person does not even know you are a believer.
Panguva iyi munhu anenge asingatozivi kuti uri mutendi.
They don't even know that you want to bring in something in that direction. If anything, they think probably you want to ask for some favors in terms of the cars or the automobiles. Friends and mothers can visit each other.
Vana vashamwari nana mai vakuchikwanisa kushanyirana.
You know, it's a wonderful thing to have automobiles like you are selling.
Zvakaisvonaka kuva nemotokari sei yaurikutengesa shamwari.
Yes, true. It sure is.
Hongu, yeah, zvakanaka shamwari.
You know, puffing up his cigar or whatever it is.
Noziva achimbumura chiutsi chake kana chinga
chisarvi. Yeah, them is good cars.
Izi imota dzakanaka idzi.
Apa chita sei?
And you will be puffing his.
But you want to testify to that person ari kumbumura fodya yake iyo.
Asuruda kupupura kune munhu uyu who is puffing his cigar.
Did you ever think of what the old timers would have thought if they would have seen something like that?
Wakambofunga here pamusoro pana chaminuka kuti dai vakanga vaona Ford iyi kuti vaiita sei.
Just keep going like that, you know?
Noziva uchingotaura nawo saizvo.
After a while say yep. Sure is. You know, another thing it does, it brings like we having like in revivals.
Rona, zvino zvaita sekuti chimwe chinhu, zvino zvaita sekuti tine ma revival.
We want to go to Mavare.
Tida kuenda kuMavare.
Pakandwa kaika revival ipapo.
Pa paiswa nyaya yeku.
But you were talking about the Ford or the Mazda or the Peugeot or whatever. Now you have introduced a revival somewhere there. People can come across the country quickly for a revival. See, you are opening the way. All time, you know. If you feel something choke up the way. Stop right there and move over here. Because when you talk about the revivals, if there are people who they really don't want to hear about the religion, they will really be checked to say, what are you saying here?
Nozangana wakutaura pamusoro pema revival nezvimwe. Pane vamwe vanhu vasingatombonzwe kuda kunzwa nyaya dzekunamata. Vanobva kuti wakutanga chii pano iwe.
And the prophet is saying, if you feel something choke up the way, stop right there. Go back to start talking about the other cars that you had not talked about.
Obo watanga kutaura pamusoro peimwe Renault yangu asinongo wataura nezvayo.
Because you felt that, you know, the atmosphere is not yet ripe for us to go to revival.
Nokuti wanyatsonzwa kutika upo uri panoka hatisati takuti tisvike panyaya yema revival.
Like a doctor said out at Phoenix said,
Lord,
fill my mouth with good words. And then nudge me when I have said enough.
You see,
nudge me when I have said enough. Praise the Lord. You know, these things we meet every day. If you get in a combi,
ukapinda mukombi
or in a bus,
kana mbhazi,
then you sit beside somebody
obva wagara pedyo nemumwe
who is probably not a believer,
pamwe asitombori mutendi,
which you can, you know, by the signs you can already see, you know, the way they are, you know, everything about them you can tell anyway.
Sezvatinongozivawo kangovatarisawo nezvatinongozivawo kuti mabrother nemasista akaita sei ukangoona munhu unongoona kuti ndi brother.
If you sit there very formally,
ukanyatsogara ipapo semunhu kwai,
you know, very businesslike, I don't know how to describe it, and you know, you are looking at that person, you know, I want to talk to this person about Jesus.
Obva wagara ipapo, obva waita semupurisa ari pabasa uchida kutaura nemunhu pamusoro paJesu.
Do you go to church?
Unoenda kuchechi here?
Are you a believer?
Unotendewe.
You can lose that person right there.
Unobva watorasikirwa nemunhu yeye ipapo ipapo.
And this is what the prophet is talking about.
Ndo zviri kutaurwa nemuprofita.
You need an approach.
Unoda kashikiro.
You need a way of, you know, playing around so that you get into introducing what you want.
Unoda nzira yekunyatsosvika nayo kuti wane zvauri kuda pamunhu.
When I repented,
pandakatendeuka,
and I started going with Brother Augustine to the outreach.
Ndikatanga kufamba na Brother Augustine tichienda kuma outreach.
You know, I was not yet very strong in terms of knowing the scriptures and, you know, arguing about the scriptures.
Ndasanda kunyatsoziva magwaro kunyangwe pano taurwa mamusoro pemagwaro.
But Brother Augustine was very good.
Asi Brother Augustine wanga ari munhu anga nyatsoti tsvikiti pazviri.
He was not only very good.
Vanga vasiri munhu anonyatsoziva chaizvo.
I actually felt very uncomfortable.
Ini ndaitonyatsonzwa kuti mukuru anenge akatiomei.
Because we would get into the bus.
No, taipinda mbhazi.
And we are going.
Taifamba.
And I would be feeling, we can just talk about Jesus ourselves, you know, and encourage one another.
Ndaingofunga kuti hano isusu ndisinongofanira kungotaura nezvaJesu tiri tu tichingokurudzirana.
But, you know, in Shona tinoti aidena munozonzi kudena.
No, in Shona is going to tell where he was a provoker.
You would provoke.
Vainyatsokudena.
You know, you would not travel from here to 4th Street before you start talking about Jesus.
Manga musinga bvepano kombi yanga isingasumuke pano kusvika kuna 4th vasina kutaura nezvaJesu.
He would have found a way of, you know, introducing it.
Vanenge vatowana nzira yekunyatsosvitsa nyaya yavo.
And every time, you know, I would be fearful now. Oh, this man, he wants to get into trouble.
Nguva dzese ndaingoti mugura chatiuraisa.
But whenever, you know, once you get into the discussion,
asi paunozongopinda munhaurirano yacho,
we would then come in also now.
Isusu woto vatatu
really start making meat out of this.
Tova tatanga kucheka cheka vanhu.
But I really liked that approach. You know, it was so easy for him to approach and to introduce Jesus Christ.
Amen. Anzi ndakazvifarira munoziva zvanga zviri nyore kwavarika zvaingobuda zvega kuti vaintroduce Jesu kumunhu.
Me, I was kind of reserved. I was kind of a reserved person.
Inini ndandingoriwo munhu angori zvari.
So I'd really be like the good boy.
Rosanda ita sa prefect.
You know, you don't want to, you know, to steer problems with people.
Out a good boy, ausida kudena na denana nevanhu.
You are being very cultural.
Zangu amuna netsika.
You want to respect people the way we were taught.
Ngo remekedzo vanhu sezvatakadzidziswa.
And I've often found that it would always be very difficult to then introduce or discuss anything about the religion with the people. If you know, from that approach.
Zvinoneka svikiro ikako nekaitiro ikako ndakazozviona kuti zvakaoma kuti unze Jesu Kristu kune munhu nenzira iyo.
There is a way that you need to adopt for you to be able to reach out.
Pane nzira yaunofanira kuti ugamuchire iwewe obva waiita kuti ukwanise kusvikawo kuvanhu.
So that you can approach and fish out and introduce Jesus Christ to a lost person.
Kuti ukwanise kusvika ugoraura uzivisewo Jesu kune munhu.
And the prophet is telling us the trick.
Profita ari kutiudza matrikisi pana.
Talk to them about what they do.
Taura navo pamusoro pezvekuvaka kana zvavanoita.
If they are a tailor.
Kana ari musoni.
You've gone there with a piece of cloth.
Waenda ikoko nehembe yako ida kusonwa.
And you can see they don't believe.
Vanyatsonoti atitende apa.
You have to introduce Jesus Christ to that person from the clothes.
Unofanira kutaura pamusoro pemapete nanotaura na brother Branham spoken word pamusoro pehembe.
I don't want a mini skirt, please.
Ah, and this ndi hangu chigwisho.
I don't want to go to hell.
Andidi kuenda kugehena ini.
They will look at you.
Pokutarisa.
Mini skirt sends a person to hell.
Ah, iwe mini skirt gehena zviri kupindana napapi.
You know, door has been opened.
Maona.
Then you start from the mini skirt.
Wakutangira pazvigwisho ipapo.
To introduce Jesus Christ to that person.
Kuti unze Jesu Kristu kumunhu.
From their clothes.
Pa hembe dzavo.
You have introduced Jesus Christ from their clothes.
Wa zivisa Jesu Kristu kubva pa hembe dzavo.
Jesus Christ introduced salvation from her water.
Jesu akaunza ruponeso kubva pamvura yemukana.
Philip introduced Jesus Christ from the scripture that woman or that man was reading.
Philip akaunza Jesu Kristu kubva pagwaro raivaerengwa nemurume uyu.
And you introduced Jesus Christ to that person you are talking about from the angle of what it is that you are dealing with that person.
Iwewe chizivisawo Jesu Kristu kubva neangle iyoyo yebasa rake kana zvinhu zvaari kuita.
If you are a farmer,
kana ari murimi,
you introduce Jesus Christ from the farming background.
Unotangirawo pane zvekurima ipapo uisa nheyo yako.
Ah, ende gorino zvirunzi mvura isikunaya mufunge.
Oh, this year they say there is a drought.
Ye zvino kana Jehovha akasatopindira.
Now if the Lord does not intervene, we are going to stop.
Ka revival kaikapinzwa ndirika.
And then you bring in that revival.
Ka Jehovah watopindira ipapo.
And then you just inject
Jehovah. And you are watching. When you are just saying, yeah, and Jehovah akasandibatsira, it's not just an idle statement. Uri kutaura uri kuwacha kuti pandichati Jehovah akasandibatsira acha respond sei.
Now when you're saying if the Lord doesn't intervene, your watching is just not an idle statement, but you're watching how he's going to react.
Alogona mbozipotsa.
You might miss it there.
Same zimai uya itara na Jesu akambozipotsa kuti mvura iri kutaura haisi mvura chayo chayo.
Like this woman that Jesus Christ was talking to, she missed it. That this is not literal water.
Pawataura kuti Jesu akasatibatsira kana kuti Jehovah akasatibatsira tinoparara, woona kuti aramba chienderera aita kunga usina kutaura anything.
Now when you say if the Lord doesn't intervene and then he keeps quiet and he sounds like you never said anything.
Utsvaga another angle.
Find out another angle
yekuti unze futi something
to bring in something
chine zvekuita nekunamata
that has something to do with
chakabatana nezvaari kurima iyeye
connected to what this man is
and
farming.
Until you will see pane pa acha responda
svikira waona he is going to respond
and from that response
kubva pakudavira ikoko
you then talk to them about Jesus.
Wobva wataura naye pamusoro paJesu Kristu.
But if you realize that there is some resistance as the prophet has said.
Asi ukaona kuti panenge pane zviri kumisa sezvataurwa neprofita.
Utombodzoka futi kunyaya drought.
You come back to the drought issue.
In 1992 wakomana ndakapotsa atafa isu.
Then you say, oh, 1992 we almost perished.
Vanhu takanga takudya tsubhu, takanga takudai, tata kudai.
We're now eating wild fruits, doing this and you know.
Ndakatozobatsirwa nechakati 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 woisa futi revival ipapo.
This helped me and that and then you bring in that revival
again. Until God will open a window.
Kusvikira Mwari vazarura fafitere.
Brother Branham says the Father will reveal to you.
Hanzi na Brother Branham baba vanozokuzevezera.
This is now the time to introduce something about her soul or his soul.
Iko zvino chitaura chinhu pamusoro pemweya wake.
Amen.
Amen.
These things, you know, we do and we meet every day.
Zvinhu izvi tinozviita uye tinosangana nazvo mazuva ese.
It works to the combi driver or windy or whoever. It works.
Zvinoshanda kuna vakomana vemakombi, kuna na windy, kana kumushika-shika, kana ndiani zvinoshanda.
It works, it works, it works even on the road, whatever, it works.
Kubasa munzira kana kupi zvinongoshanda.
It worked with the prophet, it worked with Jesus, it will work with you.
Zvakashanda nemuprofita, zvikashanda naShe Jesu Kristu, zvinoshanda newe futi.
Our objective to in living.
Donzo redu mukurarama.
God giving you an extra day.
Mwari vachikupa rimwe zuva rekurarama.
It's for the benefit of the kingdom of God.
Ndezvekuti umambo hwaMwari hubetseredzwe.
Not for you to earn an extra dollar, though it is good.
Kwete kuti iwe waona mukana wekuita rimwe bondi, kunyange zvakanaka.
But God wants to make sure people are saved.
Asi Mwari vada kuva nechokwadi chekuti vanhu vaponeswa.
And we need to be engaged on the program of salvation of lost souls.
Isusu tinofanira kuti tibatikanewo murongwa uhu wekunza mweya yakarasika.
The second miracle spoken with, you know, the second miracle.
Nana repiri.
I've been pastoring for 12 years.
Zvinoona ngandiri mufudzi kwemakore 12.
Never received one penny of salary in my life.
Hansanda mbowana kana mari yemuhoro.
And I worked for a living.
Zvino ndaitoshanda kuti ndiwane raramo.
I was young and able.
Ndandiri mudiki ndichikwanisa.
Why not work?
Ndikati kondoregerei kushanda.
I was put here to do something.
Ndakaiswa pano kuti ndiite chimwe chinhu.
So I would preach the gospel in the night and work in daytime.
Zvino ndaiparidza manheru masikati ndoshanda.
I've went a many time right through with my old ragged patrol clothes on.
Zvino ndaishanda nehanzu dzangu idzi dzekubasa.
Come to a farmer's house.
Ndosvika paimba yemurimi.
And talk to him.
Ndotaura naye.
About the Lord.
Pamusoro pashi.
They would say, yes, I believe.
Vati ndinotenda, ndimukristuwo.
And repent.
Hongu ndakatendoka.
And I get my clothes. Go right down to the river.
Ndaitora hanzu dzangu ndoenda kurwizi.
The creek, and baptize them all in the Christian faith.
Ndovabhabhatidza vose mukutenda.
Walk on out, start on down the line, walking again.
Ndotangidzisa patsva zvekare.
Met a hobo, I don't know what that. Met a hobo on the railroad track.
Ndakasangana nehobo anhu, amen. Munjanji.
On the railroad track one day.
Munjanji rimwe zuva.
And led him to Christ.
Oh, pamwe ndimahobo, amen. Ndakasangana nahobo munjanji ndikamutungamirira kuna Kristu.
Munjanji. Ndobva vasangana nemunhu asina kupona, ndobva atomutungamirira kuna Kristu munjanji momo. Walking about half a mile to an old pond.
Ndichifamba half a mile kune pondi.
Throw the bag the scum. Ndofunga pamwe kungobvisa zvima china china here pa pondi apa, I'm not sure. Bag like that.
Ndichibvisa tsvina pachidzira ichi, maona.
Just had to hold him down a long time to get all of his clothes wet.
Zvino ndakati vane nguva yakaomarara kuti tinyatsoita kuti hanzu dzake dzitoti.
Because they want to baptize, ati babatidze part of the body. We immerse.
Tinonyatsoku.
And the pond was not a big pond.
Zvino dziva iri ranga risina kunge rakakura.
But he wants to baptize this person.
Asvara kuti vabhabhatidze
munhu. Correctly, to make sure everything about him is wetted.
Nenzira chaiyo kuva nechokwadi chekuti anyatsonyata.
And this is where he's saying I would put him there, then he really push him down kuti asvike pekunyatsa kuti every part yapinda mvura.
Hanzi ndaipinda ndaisvika ipapo ndonyatsomubandikidzira mumvura kuitira kuti nyatsoona kuti anyura mumvura.
Brought him back up.
Ndobva ndamuburitsa.
Yes sir, that's right.
Hongu changamire.
He went on the road rejoicing.
Odzokera hake munzira achifara.
Down. He went and me too.
Iye akatota neniwo zvekare.
And he turned one way and me the other.
Iye oenda nzira yake, indoenda nzira yangu.
Shook one another's hand.
Tokwazisana hedu.
And hugged each other.
Tombundirana.
Wet clothes on.
Tiakatota.
Going back to our work.
Todzokera kubasa.
You see how others were doing it.
Maona kuti profita aita sei, isusu tiri kuita sei.
Amen.
Amen.
On the railroad track.
Munjanji.
Kwakutoona kuti this person is not saved.
Then you'd find out munhu uyu haana kuponeswa.
I can see by the way they are dressed.
Ndikutonyatsoona nemapfekero chaiwo.
I can see by the way they are doing what they are doing.
Ndikunyatsoona kaitirwo kari kuitwa zvinhu.
This person is not saved.
Munhu uyu haana kuponeswa.
It is my duty.
Rabasa rangu.
To extend salvation to this person.
Kuti ndimupeo ruponeso.
Let me talk to them about salvation.
Regaiti taure navo pamusoro peruponeso.
Probably they started talking to them about the train.
Pada aitaura ngakutaura pamusoro pe NRZ.
to find a way of getting to their soul.
Kunyatsowana nzira yekusvika kwaari kumweya wake.
And in a few minutes they were going to the water to baptize them.
Ninguwa shomanane vanga vatomvura kuti vavabhabhatidze.
This is what the prophet was doing.
Ndozva aitwa nemuprofita izvi.
It's not like you really just have to say, okay, today I want to go and get souls saved.
Haisinyaya yekuti unongoti right, ndakuda kuti vanhu vaponeswe manje.
Right. Today is Wednesday. I just want to do to go out and look for the lost.
Nasi chitatu ndoda kungonotsvaga vakarasika chete.
Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, you pack issue of salvation because you wanted to do it on Wednesday.
Va Thursday kusvikira muswe kusvika Tuesday wobva wanyatsoti nyaya iyi haipo, but Wednesday ndopandoda kuita izvi.
Every day.
Ndezve mazuva ese.
It's an opportunity because we are here for the kingdom.
Muzuva rega rega mukana nokuti tiripo nekuda kwoumambo.
Because the person that you met on Monday.
Munhu wakasangana naye muswe Monday.
You may not meet them again.
Au unogona kutadza kuzosangana naye zvakare.
So if you want to leave it for Wednesday.
Saka unoda kuzoti hano ndezvechitatu.
Wednesday will be different people.
Chitatu chasangana nevamwewo vakasiyana.
So whom you met on Monday.
Wakasangana naye muswe Monday.
You talk to them about their business.
Taura navo pamusoro pebasa ravo.
If they are farming, you talk to them about farming.
Kana vari varimi wotaura pamusoro pekurima.
If they are sowing, you talk to them about sowing.
Kana vachisona wotaura pamusoro pekusona.
If they are doing whatever, you talk to them about whatever they are doing.
Kana chingava chicha vari kuita ingotaura
pamusoro. And introduce Jesus Christ to them.
Wovazivisa Jesu Kristo.
If they refuse, it's judgment to them.
Kana varamba kwakutongwa kwavari.
If they believe, then it's good.
Kana vatenda zvanaka.
You may not have the opportunity to baptize them.
Unogona kutadza kuwana mukana wekuvabhabhatidza.
But you can link them until they get baptized.
Asi unogona kuvaconnecta kusvika vabhabhatidzwa.
Amen.
Amen.
Praise the Lord. Why? The Lord is real.
Zvino Jehovah ndeve chokwadi.
He don't have to be all dressed up to do anything.
Haufane kuti right ndakunyatsopfeka ndiende kunopupura.
The inside is where it has to be dressed to do anything.
Haana kumboti unofanira kunge wakapfeka sei kuti uende unoita chii.
The path of life.
Nzira yeupenyu.
Handautopedza handisi handisi kugara zvakanyanya.
We're about to finish. You said we're not going to take long.
And here the prophet was talking about an experience that he had when he went hunting.
Profita anga achitaura pamusoro pechiitiko chakaitika pavakaenda kunovhima.
He went with Bankswood, Brother Bankswood.
Vakaenda na Brother Bankswood.
No, so they went hunting.
Vakaenda havo kunovhima.
And you know, until they got to another farm.
Nokusvika pane rimwe farm.
Brother Bankswood was the one who knew about this farm.
Brother Bankswood ndo aiziva pamusoro pepurazi.
Because his father knew about the owner of this farm.
Nokuti baba vavo vaizivana nemuridzi wepurazi.
So when he went to this farm,
pavakaenda kupurazi iri,
he went on the ticket of his father.
Vakaenda vakazemberana na baba vavo.
Amen.
Amen.
So he went with Brother Branham.
Vakaenda na Brother Branham.
And he introduced himself to this man.
Ndokuzvizivisa ivo kune murume.
And this man was a renowned unbeliever who actually even boasted about his unbelieving.
Murume uyu anga ari munhu chaiya aizikamwa nekusatenda uye aitobhozha nekusatenda.
He would not even make it a secret.
Zvanga zvitori pachena chaipo.
Brother Banks would, I think, even told Brother Branham to say, you know where we are going.
Noga Brother Banks vakatotaura Brother Branham akati kwatiri kuenda kuhama.
The man is an unbeliever.
Munhu wacho haatendi.
We don't want to talk about going to church with this man.
Hatisi kuda kutaura pamusoro pezvekunamata.
The moment we do that, we will not go to hunt in his farm.
Tikangodaro chete hatina kana mhuka yatinobva nayo.
So let's just keep quiet about believing.
Saka ngatimboturikai bhachi rehubhuraza.
And Brother Branham actually then remained in the car.
Brother Branham ndokutaura amba vari mumotokari.
Why would Brother Bankswood spoke to this man?
Brother Banks vachinotaura nemurume.
And Brother Bankswood, you know, he introduced himself and this man was saying, which wood are you?
Noza murume uyu ndobva Brother Banks vachizvizivisa ndobva vabvunzwa kunzi uri woods whoop.
He said, I'm Jim's boy.
Ndiri mwana wa Jim.
He said, well, there's one bunch of Jehovah Witnesses that was genuine people.
He said, anything that Jim Wood, any of his people is welcome to anything I got on this place.
Kunongorene boka chete rangarire chokwarire ma Jehovah witness. Wese anongonzi mwana wa Jim Woods akasununguka kuti avhime panzvimbo ino.
He said, old man Jim, is he still living?
Kanzi, Jim mutana wewe achiri kurarama
here? Yes, he's out in Indiana.
Kanzi wongo ariko ku Indiana.
I'm living out there too. He said, and I come down squirrel hunting each fall.
Ndo kwando garawo zvino ndauya kuzovhima
ma squirrel. Well, he said, help yourself.
Zainda hakonovhima.
I have about 500 acres. And plenty of hollows, things. Just help yourself.
He says, well,
thank you very much. He said, I brought my pastor along.
He said,
you wouldn't mind him hunting too?
He said,
Wood. Do you mean to tell me you have got so low down? Till you have to carry a preacher with you wherever you go. It shows how much little respect he had for preachers. So I thought it was about time for me to get out of the car. So I get out of the car, you know, and walks over there and I said, how do you do? He said, And he said, before they could introduce me, he butted right in and said, well, I haven't got much use for you guys.
If
it was you and me, we would have then a revenge to say, you are a serpent seed.
With this chance of trying to reduce us, would want also to get a chance to revenge.
And Brother Branham, after this man had said what he said, Brother Branham said, well, I admire honesty.
Brother Branham, mushure mekunge murume uyu ataura zvakataura, zvikanzi, ndinoyemura kubuda pachena kwamaita.
You know, and he started talking, you people, you back on the wrong tree, you are talking about a God that you don't know, there's no God up there, you know, he just went.
So
he said, you guys, that's what you need, a good load of buckshot. Because you are backing up a tree that there's nothing there. He said, I am considered an infidel. I said, well, every man to his own opinion, but to me, there's nothing to brag about.
He said,
you guys talking about the God and there is no such a thing. And he said, if there was one, I could see him. I've lived all these years. I'm 70 something years old. And I haven't seen nothing of him yet. There's no such a thing, and you guys are bugging up the wrong tree. And you are taking the people's money for your livelihood and things like that, and you are nothing but a bunch of cheaters. He didn't have kind words. He's saying, I'm 70 something. He was actually, according to the Bible, he had fulfilled his, until 70 years. Nyasha zikawanda, unogonoshika 80. Uyanga ane 70 something years. Meaning, he had actually lived out his time. And he was actually bragging when he was supposed to be thinking about his future life.
Murume weyanga atorarama makore 70 anotaurwa nebhaibheri kunzi ndoanoraramwa nemunhu zvichireva kuti anga atopedza upenyu hwake amumakore enyasha asingafunge pamusoro peupenyu huri mberi aitobhozha nekusatenda kwake.
It makes me think of a little article that I read, I don't remember where I read that one, about he was a preacher and he went to a barber, wanted to have his hair done.
Anchazunda kaverenga kupi nyaya iyi asi yanga iri mumwe muparidzi akaenda kuna baba kuti agerwe musoro.
And the baba was in almost like an infidel as well.
Baba zvaita sekuti anga asingatendewo zvakare.
He didn't believe in God.
Asingatendekana muna Mwari.
So, you know, he saw this man that he, you know, he was a believer or something like that.
Akaona kuti munhu uyu anotenda zvakangoda kudaro.
So he started, you know, talking not very good about the believers or about the religion.
Akangotanga kungotaura zvaanoda kungotaura
pocho kuti
there is God.
If you look outside and see the level of suffering, people suffering.
Kabuda panze ukaona katambudzikiro kari kuita vanhu.
And you to think that there is a God in heaven who is merciful, who is compassionate, who is like that, and the people are suffering like this. That's why I don't believe that there is God.
Wofunga kuti hanzi kuna Mwari ane tsitsi, Mwari anobatsira, Mwari anodi, vanhu vachitambura zvakadai.
And this man was saying, you know, it's not like there's no God.
Unoona murume ndobva kuti aiwa, haisi nyaya yekuti hakuna Mwari shamwari.
Those people, if they gone to God and asked for his help.
Murume ndokuti vanhu havamboendawo here kuna Mwari kuti vakumbire kubatsirwa.
And he was just ranting and chanting like that.
So this
man, he just kept quiet.
So, you
know, this guy started babbing him.
You know, then there came
a rasta person without, you know, wana watuti marasta waningo ine mazinganda ebvudzi aya.
Ndokubva kwauya vhudzi nyamanganda.
And this preacher now.
He
said to the Baba.
Varuna Baba.
I don't believe there are Babas in this world.
In this
world.
In this country. There
are no Babas.
Apana kana Baba kana wani.
You know, you see people moving with hair like this.
Unoona vanhu vachifamba nemamopu musoro sezvizvi.
If we had Babas. Would you see people like this?
And
this man, no. We are there.
Aiwa katiripo.
The problem
Namudziko.
Is they don't come to us. And the preacher said, this is what I was telling you. These people that you see suffering. They don't go to God. Right. No, I'm just talking about this story, then we finish. And you are saying, Brother Brahma was saying, you know, my mother told me that you, if you give a long rope to a, you know, a cow, it will ultimately hang itself. Right. So Brother Branham said there was an apple tree there, setting under. And along four of the year, the apples, it was about the last week of August. The apples were dropping off. And the yellow jackets was eating them. You know what yellow jackets are? He said, do you mind if I have one of them apples? He said, help yourself. The yellow jackets are eating them. I reached over and got in the rubbed it on my old bloody pants, you know, a bit off. I said, it's a good apple.
He agreed.
He said, Dandy. Said, looks like she bears pretty heavy. Yesterday I got so many bushels every year. How old is the tree?
He
said, I was trying to change the subject on him, you know.
Because this infidel was really wanted to continue hammering at Brother Branham about the religion. And Brother Branham is trying to change the subject to apples. Because it's his apple tree. And he said, you see what that old chimney stands up yonder? I was born up there. Mommy and Papi lived there. And the fire burned it down. We built this new one down here. Then I was raised up here. When Papi and Mommy died, I just stayed with the home. And when we moved down here, I put that tree in there 40, 50 years ago or something. It's been there ever since. I said, that's good. I said, my, that's wonderful. He said, yes, sir. He said, back to being a preacher. I said, I want to ask you something. Brother Branham was trying to change the subject to apples. He was just answering, but he wants to bring it back because he was really wants to hammer it on Brother Branham. Back to being a preacher. I want to ask you something. I said, yes, what is it? He said, you guys, if you could produce anything, why, it would be different. Now, I had a preacher one time, or a head of him, said, oh, the sister, somebody up here on the hill, she was dying with cancer. And there was a preacher come over here to Acton, Kentucky. Right, it was about 30 miles from here and the wood looked over at me and I shook my head. He said, over at the Methodist campground, this preacher was out from Indiana. And he came over here and said there was about 2,500 people gathered out there that night. And that's the way back in the hills, you know, they come on horseback and everything to get here. And he was there for 3 nights. On the second night, this old lady's sister lives up at a place called Campbellsville. And while this preacher was preaching, he looked back in the audience, way back where this woman was, and called her name, and said, tonight, before you left home, you looked into a drawer on the left hand side. Now, you know, Brother Branham, he talked about specific details.
Brother Branham,
the type of drawer and where it was, whether left or right. You picked up a little handkerchief with a blue figure on the corner of it.
Matora handkerchief, ye blue.
You have got it in your pocket. You have got a sister by the name of so and so. That's dying with the cancer of the stomach. Go take that handkerchief and lay it on the woman, and she will be made well. Well, said about midnight that night. Remember, it's this infidel who is talking about this, Brother Branham. About midnight that night, we thought they had the Salvation Army up there on top of the hill. I never heard such a roar in my life. And they were screaming. And if any of you know, that was Brother Ben and them up there putting that handkerchief on the woman.
Brother Ben, hallelujah.
Amen. And said, we thought maybe the old lady had died. And the next morning, we went up there to see when they make arrangements for the funeral.
takaenda hedu kuti tinotsvaga huni dzeparufu.
This is an infidel, but I do it all. They know community duty. We gotta make sure to watch out. Kumariro, watch out.
This is the chief infidel who also helped the community in funerals.
She was sitting there at the table.
Taenda koko kutunotsvaga huni dzemariro takana.
Her and her husband eating fried apple pies and drinking coffee.
Vashimwa coffee nekudya apple pie yakafraiwa.
You know what a fried apple pie is?
Munoziva here fried apple pie?
You have moon turn over.
Chataurwa.
I'm sure many of us tinobatwa apo. I'm sure I'm at home.
Ah, ndiri kumba.
So them, you know, I like that with molasses.
Okay.
And so then, she was eating this fried apple pie.
You know, I eat fried apple pie.
And said, the day before there, she was in such a fix, till we couldn't even, they could no more put her on the bedpan.
That
they had to just use a draw sheet. Me and my wife went up there and changed the bed twice a day.
If it's about works, this man was full of works, good works.
And he said the doctor gave her up about 6 weeks before that and just give her enough phenobarbital to last year until she was gone.
Zvino chiremba angatoti no ngaachienda hake kumba anofira kumba atomupa mushonga wekuti ungonongomuchengetawo zvenguva dikidiki.
The cancer, they opened it up and they just covered it over.
Kenza iyi vanga vatovhura vatoona.
There's no need of fooling with her anymore.
Hapasina nyaya yekumboedza.
And you know she was sitting there eating and jumped up and ran, shook hands with us.
But anga akatogara achidya akatoya akatotikwazisa.
I said, you don't say so. Brother Branham, is that true? Said, yeah. If you don't believe it, you go right up there and see. She will tell you herself. He was preaching back to me then. Let him testify a while. I said, oh, you don't believe that, do you? He said, sure.
Yeah.
If you don't believe it, go right up there. You go right up there on the hill and find out. I will take you up there. I said,
huh?
He said, no.
I
said, I will take your word for it.
But anyway, don't go tend to water.
I take your word for it.
Don't go to Ramash.
I say, you know, say, who was that guy?
What he?
I don't know. He is from out in Indiana.
Indiana.
And they said he's going to come down here again. Said I'm going to him when he comes. I'm going to walk up to him. And he said, I want to tell you something, preacher. Tell me,
dudes,
how in the world
kuti wa munyika muno
that you knew
wakazviziva sei
that when you was never in this country before
iwe waunombobvira wakamboya kuno.
I hadn't been
that's not me.
How would you ever know that
wakazviziva sei iwewe?
I said, yes sir.
Rongo.
Well, I sure hope you meet him. I hope he helps you. And he said, well, I'm going. He was chewing his tobacco, you know. And he spit it down like that. And leaves. And I said, and you mean to tell me, back to this tree. I said, I'm amazed at that. And I said, you know, we haven't even had a cool night. No frost, no nothing.
I
said, those leaves are dropping off of that tree on the ground. And And that's why we come over here as out of them flood woods where the leaves are dropping down, drying. And to get in these hollows here where they fall in the water and get wet. And you, what in the world is them leaves dropping off that tree for?
Ko mashija aya ari kumbodonerei kubva pamuti.
No, that man was not interested in this discussion.
Murume wanga asiri kunakidzwa
nezvaunano. He wanted his own discussion.
Aida yake.
But Brother Branham wanted to bring him to what he knows best.
Asi Brother Branham vada kumuunza pane zvaanonyatsoziva.
Well, he said that the life left them.
Nza upenyu hamusisina muti.
I said the what?
Ndati chi?
He said the life left them.
Manzi upenyu hamusisina mashija.
Left the leaf.
Upenyu wabva mushija.
Said yeah. That's what makes it drop off.
Ndozvo zvinoita kuti mashija adonhe.
Said well. We haven't had any frost or any sign of any cold weather.
Ah, atina kana dova ratatsana
naro kana chando asacha uya. Just leaves them.
Kanza upenyu unongobuda
man. Well, what happens to the life?
Chi chinoitika upenyu hacho.
He said it goes down to the root of the tree.
Kanza ah unodzika uenda mumidzi.
He said what do you mean?
Kanza munorevei?
Said well the winter would freeze it and would kill that germ of life in the tree.
Chikanzi ah chando chirikuya chaizoita kuti muti uyu uome obva.
Then it goes down to the root of the tree to hide there until when?
Saka upenyu unoenda kunowanda mu
kusvika rini? Till springtime.
Kusvikira papfumbudzo.
And it brings you up another mess of apples and a bunch of leaves?
Obva kunzira mamwe mashizha nemamwe ma apples?
Yes sir.
Zvongo.
Ah?
Oh.
I said that's strange.
Said,
I would like to ask you something.
Said,
yes, sir. I said, what intelligence that tells that tree? That life in that tree? That winter is coming. And if you don't get out of these limbs and get down here and covered with the roots, that you die.
Ukasabva mashizha umu ukasaenda mumidzi ukasawanda uchafa.
And that life obeys that intelligence.
Upenyu unotevera.
And goes down into the root of the tree.
Wenda mumidzi.
And it stays down there until the winter has passed.
Wogara kusvikira chando chapera.
And then brings up a leaf again.
Wozounza rimwe shizha zvakare.
What intelligence does that say?
Uchenjeri upi unoita izvozvo
nacho. Ah, it's nature.
Daiwe zvisikwa.
I said, what is nature? He said, well, it just actually does that. He had seen my poison. And he's trying to hide from me now.
He
said, well, you see. I said, well, I tell you what. Let's take a bucket of water and set it out here on that oak post. And now in the middle of August, it will run down to the bottom of the post. Can you stay there till spring? And come back and fill the bucket again? Will it do that? No. I said, well, tell me what intelligence. It's got to be an intelligence now. Because the tree has no intelligence. He is bringing salvation to this man. But he's dealing with this man according to what he has on his farm. The thing that he understands best. The tree has no intelligence. It has to be an intelligence to make that life go from the tree up here in the branches down to the roots.
It's
an intelligence to tell it's time to come back again. He said, I just hadn't thought of that. And I said, now, you think on that a long time. And when you find out what intelligence that tells that sap in the tree, that life, to go down in the roots, or hide, or it will die.
Kana mawana anza ye uchenjeri unoudza kuti mvura yemuti iende mumidzi.
Then I will tell you.
Zvino ndichazokuudzai.
The intelligence.
Uchenjeri.
That told me.
Wakandiudza.
Who that woman was.
Kuti mudzimai uya ndiani.
And what to do to save her life.
Uye kuti ndoitei kuti aponeswe upenyu hwake.
He said, you are not that preacher.
Za, usiriwe mani.
I said, I am.
Kazi ndini.
there.
Ipap.
Show me. Thou will show me the path of to life.
Muchandira tidza nzira yokupenyu.
Though it be so simple.
Kunyangwe zviri nyore.
And there on his knees.
Ipapo pamadzi ake.
With his head off.
Ne heti yake abvisa.
I led him to Christ.
Ndakamutungamirira kuna Kristu.
Show me thy path of life.
Ndita ratidzeiwo nzira yokupenyu.
To an ignorant farmer.
Kune murimi asingazivi.
That probably couldn't write his own name.
Pada haigona kunyora zita rake.
But God has a way to take a path of life.
Asi Mwari vane nzira yekuunza nzira yekupenyu.
To lead him to that.
Kumutungamirira kwazviri.
And brethren, we are hanging on the tree of life.
Zvino hama takarembera pamuti woupenyu.
And someday this old leaf is going to drop off.
Rimwe zuva shizha iri richadonha.
That man gave his life to Jesus Christ.
Murume uyu akapa upenyu hwake kuna Jesu Kristu.
From just a discussion about an apple tree which was in his yard for 70 years.
Panhaurirano yemuti wemuapples wanga uri muyard yake for 70 years.
Well, 50 something years, as you said, but 40, he had 50, been there for 70 years himself.
As he hanga avepo for 70 years.
You can imagine how many preachers tried to testify to him. And they failed. Until he had actually amassed all this against preachers and the word.
Kushikira ka anga atone mapoints ake kutaura nawo against vaparidzi vachitiza.
It could have been because of the approach that was used.
Pada kashikiro kaito.
But look at how the prophet approached it.
Asi tarisai muone kuti muprofita akasvika sei.
If you read in the message, you will find several testimonies or accounts of how Brother Branham would reach and cause people to get saved by just, you know, gravitating through whatever they were involved in.
Nokona kuverenga ma testimony akawanda ma spoken word ekuti Brother Branham vaitaura sei nevanhu kana kuti vaisvika sei nevanhu kana kuti vaizviwanira nzira ipi yekuti vasvike panyaya yavari kuda nemunhu.
This is the same account that we read about Jesus Christ with the woman.
No, na nyaya imwe chete yataverenga pamusoro pa Jesu Kristu nemudzimai uya.
Many people could have tried to testify to that woman.
Pamwe vanhu vazhinji vakaedza kupupurira mudzimai uyu.
And they failed.
Vakatotadza.
Probably because of the approach.
Pamwe vaida nikasvikiro chaiko.
Probably they were telling her, hey, remove your lipstick.
Taiwe tibvisire pendi pamuromo uyu.
Your see-through dresses.
These are she, hembe zvako.
You're going to hell.
Uri hune gena yo uri kuenda gena.
Until she hardened against a good attitude to Christianity.
Kusvikira anga nini kune ma brother nema sister.
But look at how Jesus Christ did it. In a few minutes, this woman was actually testifying in the town. And the Bible says many people believed.
Tasemone kuti ma minutes mashomanane Jesu Kristu akazvita sei kusvikira mudzimawe akatosvika pa point yekutopupurawo iye pachake.
It just started with the issue of the water that she was drawing from the well.
Zvangotanga nemvura yaicherwa mutsime.
And we are saying these things happen to us every day.
Tiri kuti isusu ka zvinhu zvinoitika kwatiri mazuva ese.
We meet different people in different circumstances, but the way we approach them sometimes it actually makes it difficult for those people to believe.
Tinosangana nevanhu vari muzvinhano zvakawanda nemasituation akasiyana siyana. Asi kaitiro katinozviita ka tinotoomesera vanhu kuti vatende shoko.
Let's learn from how the prophet did it.
Ngatidzidzei pane zvakaitirwa kazvaitwa
neprofit. He was so successful in converting or in leading thousands or hundreds of people to Christ.
Vakabudirira mukutungamirira zvuru nemazana evanhu kuna Kristu.
Let's try this approach.
Ngatimboedzai kasvikirwa.
You see how it will yield.
Muchaona kuti zvichapa mibere zvibereko zvakadii.
Amen.
Amen.
Simwe zvinhu zvatinoisa mamhasuro onika pamwe hazvitombodi nemhasuro dzese.
Some of these things that we put on muscles for does not even need muscles.
Simple things.
Zvinhu zviri nyore.
And it will lead people to Christ.
Uye, zvinotungamirira vanhu kuna Kristu.
Ishewo kudenga akuitire inyu zvakanaka.
May the good Lord of heaven bless you.
Simuka zvedu.
Shall we stand upon our feet?